Musangano wokuziya manyorero enyaya dzegukura hundi uyu waitirwa kuHarare International Conference Center muHarare nhasi. Izvi zvinotevera mumwe wakaitirwa kuBulawayo svondo rapera. Vapinda musangano uyu vanosanganisira vatori venhau nemapurisa. Vachitaura pamusangano uyu, mukuru weZimbabwe Media Commission vaGodwin Phiri vati pachaitwa urongwa hwekuti vatori venhau vanyore zvisingapesvedzere mhirizhonga.
SeZimbabwe Media Commission tiri kutanga chirongwa chakanangana nekudzidzisa vatori venhau kuti vanzwisise nzira dzekutapa nadzo nhau dzakaita segukura hundi kuti vasapesvedzera mhirizhonga nekusagadzikana munyika.
Mutori wenhau achitungamira chikwata chevatori venhau vechidiki cheYoung Journalists Association, Leopold Munente, anoti zvakakosha kuti vatori venhau vapiwe mikana yekuzivisa veruzhinji vasingafambe nedivi rimwe segakanje kuti nyaya idzi dzigadziriswe.
Tarisiro yedu ndeyekuti vatapi venhau vachapiwawo mukana wekuva mukati menhaurirano dzichange dziripo pakati pemadzishe nevakashungurudzwa nguva yegukura hundi.
Mutauriri wemapurisa eZimbabwe Republic Police avo vapinda musangano uyu, Assistant Commissioner Paul Nyati, vati mapurisa achashanda nevatori venhau.
Saka mapurisa achanga zvona kuti mapurisa varipo vachifamba uyezve vachichengetedza vatori venhau, vachichengetedza ruzhinji rinenge riripo.
Murongi wemabasa musangano reHeal Zimbabwe Trust vaRollings Magede vati Zimbabwe inofanirwa kudzidza kunyika dzakaita seRwanda mukuona kuti vakatadzirwa panguva yegukura hundi vapiwe mukana wekutaura zviri kutsi kwemwoyo yavo.
Tikasasa chirongwa chedu chatsvipita chekugadzirisa kodi kana kupodza marunda egukura hundi chine dambudziko rekuti hachizi kuinkluda vanhu vese.
Asi vanongora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra uye vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashwit Mukundu vaudzawo Studio 7 kuti hurumende haifanirwe kuita mutongi gava panyaya iyi sezvo ichipomerwawo mhosva yekutungamira zvirongwa zvegukura hundi.
Hurumende yeZimbabwe yeZANUPF ndiyo yaive pamberi pakuponda vanhu ava, saka handiyo zvakare ingaende pamberi kuti uyati kugadzirisei ayo zvava kutoda kuti patsvagova yananisi.
Murongi wemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vanoti nyaya yegukura hundi inofanirwa kuitwa zviri pajekerere sezvakaitwa kuRwanda neSouth Africa.
Inyaya inofanira kuti taurwe pachena ichipera, kwete kuramba sita zvemuchihwandi.
Hurumende yaimbenge yaramba kuti nyaya iyi igadziriswe vaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vachiti yaive nguva yekupenga. Vamunangagwa pavakatanga kutungamira vakavimbisa kugadzirisa nyaya iyi.
In February of 2019, on an initiative to pursue the resolution of the Gukura Hundi issue through an internal and homegrown process that would invite the participation of all affected.
Asi gurukota ravo rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza mumwe musangano weUnited Nations kuGeneva muna 2022 kuti nyaya iyi yainge yagadziriswa navaRobert Mugabe. Izvi zvakashorwa neUnited Nations nevanorora kodzero dzevanhu zvakapa kuti vamunangagwa vati madzishe atungamire urongwa hwekuedza kupodza maronda. Munguva yegukura hundi vamunangagwa ndivo vaive gurukota rezvevasori. Zuva rekuti madzishe atange kunzwa pfungwa dzevanhu harisati raziviswa, asi madzishe nevamwe vachatungamira urongwa uhu vanodarika churu chimwe chete vakatodzidziswa basa kare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.